Hongu ndo zvatinoona kudaro nokuti takatarisa tikaona kuti vana vakawanda vari kutadza kunyora zvikuru olevu. Takaona kuti tikatarisa pa2017 apo tatine makandidates aipfuura iwo 320,000. But iko zvino tavana mastudents anoratidza kuti ava kuma240,000. Saka zvimwe zvacho zvinopa kuti mastudents atadze kuregister 5 or more subjects. Ndizvo zvokuti mari dzamazamanishini dzakakurisa. Ende tikatarisa dzegore rino dzegrade 7 dzeolevel neA-level imari dzakakurisa kwazvo. Tinoziva kuti tikadzichinja kumaUS ishoma, asi tikatarisa mari dzinotambirwa nevashandi including varayiridzi vacho uyezve vabereki muZimbabwe imari dzakawanda chaizvo.
Imari dziri kuchajwa dzacho gore rinovazvo dzamuri kuchema nadzidzi
kuti grade 70 bhadhare mari inosvika 5,000 pa-O-level subject rimwe chete richiita more than 3,600 pa-A-level more than 3,900 imari dzakanyanyisa kukwira zvokuti vana vavarombo vanotadza kuregister kunyora O-level ne-A-level. Ndosaka takanyorera mukuru wenyika pamwe chete nai ministry yeprimary and secondary education pamwe chete nezimuse kuti mafiga akabudiswa nezimuseke anoda kuti aongororwe uye zvichida kuti hurumende ipindire kuona kuti education yaramba iri right, vana vakawanda vagokwanisa kunyorawo mazamanishini. Pasina izvozvo vana vakawanda zvikuru sei mumaruwa tinoona vachitadza kunyora mazamanishini. Asi izvi zvinozopa kuti vanenge vasinganyatsoona vanopembera vachiti pass rate yakwira, asi tichitaura pass rate yevana vashomanini vemhuri dzinokwanisa kuti dzibhadhare mari dzinodhura vana vavarombo vachitadza kubhadhara. Saka ndo zvatati zvinoda kuti tiise muono pamwe.
Saka mati mavana here mhinduro kubva kumutungamiri wenyika nezimusec pamwe nebazi rezvedzidzo yepasi?
Hatisati taona mhinduro, asi pane umwe wakangotifonera nezuro kubva kuzimusec akuda kutaura zvokuti aya mafiga aya haana kubva kuzimuseki. Tikati no, kana asina kubva kuzimuseki, zimuseki yanga ichifanira yakaita statement kuti haizi kuti akanyora padandemutande rayo ichipa mafiga iyaya ndiani. Asi tinoona sokuti kuda kuhwanda nechigumwe mafiga aya akabva kuzimuseki. Naizvozvo zvinoda kuti tionesane tiite musoro pamwe chete, nokuti muzvikoro mari idzodzo dzakataurwa nezimuseki dzava kutoshedzerwa kuvana vechikoro kuti ndo dzavanenge vachizobhadhara.